Misoro yenaudza nasi muvuro Gumiguru 1, 2018. Governor weRBZ Dr. John Mangundla voparura urongwa wemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF ekuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanoti vanhu vanofanira kutengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzakatogadzirwa kare. Sangano reDiabetic Association rinoti vana vane chirwere cheshuga vanenge vorapwa pachena kusvika vasvika makore makumi maviri nemashanu. Harare City yotamba neHighlanders mumakwikwi echibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk, urongwa wemafambisirwo emari waparurwa naGavana weRBZ Dr. Mangundla nasi ndiwo uchange uchikurukurwa nezvawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave.